manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 11/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reAfrican Transformation Movement roshushikana nemashoko ekuti bato reZANU PF ringangonoongorora mafambiro esarudzo munyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoumba komisheni yevanhu vashanu ichaongorora mafambisirwo ebasa nekanzuro yeHarare kubva muna 2017 kusvika nhasi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reAfrican Transformation Movement rakanyora tsamba kukomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission richinyunyuta nemashoko ekuti bato reZANU PF rine urongwa hwekuzonoongorora sarudzo dzichaitwa munyika iyi mukupera kwemwedzi uno. Bato iri rinoti riri kupokana nedanho iri nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chekuti Zimbabwe ine nhoroondo yekubirwa nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo izvo zvinozosvibisa sarudzo dzose dzainenge iine chekuita nadzo richiite kubvumidza bato reZANU PF kuongorora sarudzo muSouth Africa kunosvibisa chimiro cheurongwa hwemafambisirwo esarudzo munyika iyi. Mamwe mapato anopikisa anonzi ari kupokanawo nedanho iri. Asi mutungamiri webato riri kutonga reANC vari mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi nenhepfenyuro yeSABC vakati hapana chakaipa pakuti bato reZANU PF riongorore sarudzo dzichaitwa musi wa 29 mwedzi uno idzi. Izvi zviri kuuya panguva iyo bato reZANU PF rakazivisa kuti rakakokwa neANC kuti riibatsire kutsvaga rutsigiro mumazuva mashoma asara sarudzo dzisati dzaitwa. ANC neZANU PF dzine ukama hwekuti ndiwo mapato akarwira rusununguko munyika dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinongoratidza kuti vanhu vebato iri vechikwata ichi havanzwisisi nyaya yesarudzo. Chinoitika ndechekuti pasarudzo iri kuitika ZANU PF haisi kuenda kunovhoterwa. Haisi kukambenera ANC asi varoda kuona nekuongorora maitiriro azvinoitwa nedzimwe nyika kuti kana pane zvekudzidza todzidza ipapo, kana pane zvekutaura zvekuvagadzirisa togadzirisa ipapo, kana vachinge vaita zvakanaka tinobva tataurawo nenyika dzese kuti aiwa ANC yaita basa rayo zvakanaka. Saka kuona vanhu vanenge vachigunun'una kuti mauyire yevagara havane ruvengo neZANU PF.
Asika takanzwa kuti ZANU PF yakakokwa neANC kuti inge ichinobatsira bato iri kutsvaga rutsigiro mazuva mashoma asara aya sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvisiri zvinozoita kuti bato reZANU PF ringe richizoonekwa serakasviba rabatsira ANC kutsvaga rutsigiro rozoongorora zvakare sarudzo.
Aiwa, kana mukatarisa sarudzo dzekuZimbabwe, opposition party inenge ine maaffiliates ayo anenge ari maobservers zvakare. Hazvina bopoto, tinongoti ndozvazvinoita. Saka isusiwo tiri maaffiliates masimba akanza zveANC. Ehe, tinogona kuudza zvizvarwa zvesouth africa maelections asati atanga kuti akana maakuvhota vhoterai vakakurwirai. Zvazvireve kuti zvanyangadza kana kuti zvaipisa zita.
Asiwo imiwo sebato reZANU PF munonzwawo sei muchiti pamasvika panenge pachinzi yewe yewe?
Tine vanotaura nezvedu vakawanda nevanotifarira nevasingatifariri. Hatisingirozi, hatingafarirwe nevese.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain Studio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Dano ratorwa nebato reSouth Africa reAfrican Transformation Movement. Idano risinga tauri zvakanaka pamusoro peZANU-PF pachayo sebato. Inoita sembwa iya ine rushambwa yekuti hapana anoda kuti inge iri padhuze kana munhu anogona kunge aine chirwere chemaperembudzi. Ndozviri kubuda mutsamba yakanyorwa neATM rinova bato rinopikisa muSouth Africa.
Asi tichiona iro bato ranyora tsamba iro reATM, ibato ringanzi ibato rakasimba here muSouth Africa zvokuti chichemo charo chingave chichemo chine musoro?
Harina haro kunyanya kusimba stereki kana tichida kunyatsotaura chokwadi, ndorimwe mabato madiki anongoita vamiriri vaviri vatatu muparamendi. Asi shoko yeshoko harinei nekuti vanhu vangani vari naro. Ngatitarise udzamu hwezvavari kutaura nekuti tikatarisa vari kuti ZANU-PF ine nhoroondo isina kumira zvakanaka panyaya dzesarudzo, uye ukama hwayo neAfrican National Congress hunoita kuti pafungidzirwe kuti pangangova nechakaipa chinogona kuzoitika kusarudzo dzeSouth Africa idzo dzagara dzanga dzisina mitauro yakanyanya kumashuroko.
Asi vanongorora sarudzo, Professor Mukonza, vane influence here kana zvavangaita mumabudiro anoita sarudzo munyika dzavanenge vachiongorora sarudzo?
Vanogona kusanyanya kuita havo, asi pane kaukama kakanyanya kuenda padhuze nepadhuze pakati pebato reAfrican National Congress nebato reZANU-PF. Apawo bato reZANU-PF runozivikanwa nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka muZimbabwe. Saka hongu tingati hazvo sarudzo dzinobatwa nebhodhi rinonzi IEC, asi ava vanoongorora vanogona kuita chimwe chavanogona kungoita. Saka kubvisa ZANU-PF kuedza kubvisa zvingangokanganisa sarudzo yeSouth Africa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuSouth Africa neStudio 7.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma komisheni yevanhu vashanu ichange ichitungamirwa nevaive mutongi wedare repamusoro vakasiya basa Justice Mafius Cheda kuti ongorore mashandiro ekanzuro yeHarare kubva muna 2017 kusvika nhasi. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndaamai Lucia Gladys Matibenga, vaStephen Chakaipa, vaNobert Piri naamai Konzani Ncube. Komisheni iyi yapiwa mwedzi mitanhatu yekuita basa, asi paine mukana wekuti nguva iyi inogona kuwedzerwa. Zvinonzi zvimwe zvichaferefetwa mukanzuro yeHarare zvinosanganisira mabatiro ayo emari dzainowana, kurendeswa kana kutengeswa kwezvivakwa nemidziyo yekanzuru, kuitwa kwemisangano yekanzuru nezvimwe zvinogona kuonekwa nekomisheni iyi sezvine basa. Hatina kukwanisa kubata meya veHarare vaJacob Mafume uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzekutongwa kwemakanzuru vari seneta webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSesulu Zvidzai vanoti sekuona kwavo danho remutungamiri wenyika iri idanho rehurumende rekuda kubvuta naro kanzuru iyi.
Chokutanga dambudziko riripo nderekutiko kubva gore ra2017 kusvika zvino makanzuro ane maministers anoripota kwaari. Kuna minister of provincial affairs vanoshanda navo zuva roga roga, kwozouya maministers kwanga kuna vaJulai Moyo kambuvana vachitando. Handizivi kuti kana vachizomaka munhu iye ainonzi late tackle sezvizvi vari kureva kuti varuza confidence here muna minista wavo nestructure yese iya yanga yachibata basa, kuti hazvingakodzeri here kutanga kunoita inquiry inotarisana nemapazi iwayo anga achishanda namakanzuro iwaya.
Asi makomishena yavaZvidzai ane zvaanobatsira nazvo here kana kuti inzira yezvematongerwo enyika inenge ichingoshandiswa?
Dambudziko remakomishens aya from past history inongoratidza kuti kazhinji kukunga uta kuri kuda kuti ndigobata munhu wandanga ndakananga kuzondakatageta nemamwe marivheni. Saka handizivi kuti ndezvekuda kugadzira makanzuru here kana kuti ndezvekuda kutora masimba nezhira yedivi risati riro rakasarudzwa navanhu pakusarudza mameya namakanzela. Saka ndokutya kwatinoita hatina kuvimba kuti izvi zviri kuitwa ndezvekuti zvinhu zvinaki. Tinoziva kuti zvagara zvichioshandiswa zviri zvombo zvokurwisana nezvematongerwo enyika. Kuti kana vanhu vakati toda izvi, iwe une simba zhinji repfuti nezvimwe zvakasiyana siyana kuti aiwa ndozvatinoda henyu asi isu hatidi izvozvo.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemabasa makanzuro vari seneta webato rinopikisa reCCC vaSesil Zvidzai vari parunare kumasvingo neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Lia naChipo. Amai naChipo vanoshanda ivo vachiita mabasa akasiyana siyana ekusimudzira vanogara munharaunda yavo uyezve pari zvino vari kugadzirira ivo mabiko mangwana ekuwanikwa vachiremekedza vana amai kana kuti Mother's Day kunzvimbo inonzi Swan Creek Gardens uko vaine mabasa avanobata panzvimbo iyi panyaya dzekuwanikwa ivo vachipa nzvimbo kune vanenge vachichata nevamwewo. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguruwo kuti chirongwa chipi chamuinacho mangwana chekuremekedza vana amai.
Mangwana muche chombe Kaufman tichange tine Mother's Day lunch kuSwan Creek Garden. Inosangana 12 ichikwira na 5. Izuva rekutembera namai vedu tichiva parukudzo nekuvapa kudzirwa nekuvaradza rudo.
Zvakakosha sei kuti vana amai vawanikwe vachiremekedzwa pazuva iri?
Zvakakosha zvakanyanya because ana mai vedu ndivo vanotipa rudo kunyanya and vanogara varipo vachitichengetedza kusvika panguva yese yatinoremerwa nenguva sei zvatinoita mupenyu wedu. Ana mai varipo kunyanya saka tinoona zvinhu zvakakodzera kuti tivaperukudzo. Taona zvakakodzera kuti ana mai vedu tivaremekedze.
Muchange muine vanyarikani vapi? Pachange paine vaimbi here kana zvimwewo zvichange zvichifadza vana amai?
Change tichange tina Nyasha Mchomhodi. Nyasha anoimba nekurumbidza Mwari zvakanyanya. Saka taona iri nguva yekuti over and above kuti tikuremekedza ana mai vedu asi kutenda Mwari kuti vatisvika patiri iko zvino nekuvarumbidza nekuvapa nguva yekunamata. Saka musi weShombe tichange tichikudza Mwari nekunamata zvakanyanya naNyasha Mchomhodi.
Tinoona kuti pane mamwe mabasa zvakare amuri kuita ipapa panzvimbo yeSwan Creek Gardens. Mabasa api aya?
Paswan Creek tinoita michato kubatanidzwa nekutonga mhuri nemacorporate events akafanana nemaconferences even machurch events vanenge vaine maconferences avo sesangano tinoita zvese izvo paswan Creek uyezve tinoita nefotografi dzemuzijeshoni. So nzvimbo iyi inoita like full package inokava zvinhu zvakawanda.
Mataura zvakare kuti munoita zvekutora mafirimu uyezve nemavhidhiyo. Imwe kambani yenyu here?
Imwe kambani yedu zvarayire kambani inonzi Timeless Photos. Kambani takaitanga muna 2010. So munoona kuti pese panenge paine mitambo tinokwanisa kuzochera mifananidzo yekuzochengeta mutambo kana wapfuura. Ndisu tinozochengeta manyuari emitambo iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachichengetedza atingati mapikicha mifananidzo kana mavhidhiyo emitambo yavanenge vaita?
Chinhu chakakosha zvakanyanya nekuti munoziva mutambo kana waitwa vanhu tinoita mari yakawanda kapita madecoration nechinja kawanda saka kana mutambo chingu wapera kandipirinda nezvikwati zvinenge achinosara ndiwo mufananidzo ivoyo chete saka tichindobva tinopinda kuti tichengetedze mamemories evanhu nemitambo iyoyo tinoidokumenta kuitira kuti vanhu vaone vakasara vakabati zvinhu zvakaitwa kare asi tichiiswa pamufananidzo
vanenge vachida kuona zvamunoita kana kushanda nemi vanokubata ipapi
vanoda kuona zvatinoita tine facebook page inonzi timeless photos iripo pafacebook kwoita swanfield gardens iripo kuti pafacebook then tiripo kuti painstagram under swanfield gardens page rangu inini semunhu ndinonzi liya machipo saka ipapo zvakare ndinokanda zvinhu zvandinenge ndaita basa rese randinoita zvingange ndaita kutimeless kana kuti swanfield asi ndinokanda basa rangu remakambani ese ari t paliya machipo pafacebook uyezve
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Liya naChipo kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinotarisana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tiri kukurukura nava Emmanuel Gasa vesangano rethe AIDS and Arts Foundation pamusoro pematanho ekurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB avari kutora vakabatana nebazi rezveutano kumatunhu emashonaland.
Isu se the AIDS and AIDS Foundation sevanhu vanga vachienda kumacommunities ari kumashonaland region takaona isusu kuti seZimbabwe tane mainroads atakwanisa kubuilda takatarisana nedenda retuberculosis asi iko zvino tiri kuona isusu kuti patakamira pakatoipa ende pakaipisisa nekuti tiri kuona isusu kumakampani atingati mahombe atiri kuona ari kunoko havasi kukwanisa kuita enforce yatingati isusu malaws eshi Safety Health Education kuvashandi vavo zvinove zvinhu zvatiri kukumbirisawo kuti isu seTavuZimbabwe dai zvagoneka nekuti iko zvino mukatarisa hakuna provhinzi isina mainini iri kuitika.
Ko hurumende iri kuitawo zvipi mudambudziko irori?
Chatisiri kuona chiri kuitika kunyanya-nyanya kuhurumende enforcement yekueducata macommunities yatingati isusu health promotion takatarisana nenyaya yetuberculosis iri ebit limited dai zvakwanisika takwanisa isusu tawedzeredza simba redu kuti vakuita mining vose kunyanya-nyanya takatarisa nevari kuzviitira mining vari vega vatingati maartisanal miners vakwanise ivo kuti vasati vabvumidzwa Ministry of Mine ngaiti iyo mumwe nemumwe anofanira kusaina pasi kuti ndichange ndichienforsa nenyaya yesafety nekuti vazhinji vavo vari kumedza silica dust inove iri kukonzeresa silicosis saka papai vamwe vacho vanozodiagnoswa nguva ichinge yafamba zvese zvomukati umu zvadhemejeka-dhemejeka saka dai zvagonekwa maauthorities edu atiinawo kunyanya-nyanya hurumende department redu reAIDS and TB unit neNational TB and Control Program riri kuedza zvikuru kusimudzira but panoda kuti paitwe engagement kana kutoita budget yekumeka sure kuti safety health education yaitwa pabasa pavo vachange vachipinda pamine vese vachange vakafeka safety clothing yekuti zvo munhu wese anofekawo mask so that hakuna anoinhela silica dust saka chikumbiriso chatiri kupa isusu
kweivo mapazi ehurumende ari kushandidzanawo zvakadii mukurwisana nedambudziko iri
hakuna iko yatingati meaningful partnership pakati peministry of mines neministry of health and child care saka dai zvagoneka ministry of mines yakwanisa kuti paenforcement sezvo variyo varidzi vemamaini nevakuru vakuru vanhu mufanira kunge vachimirira everything that happens in the mine. Vagone kuti mumwe nemumwe anopuwa resonance ngaave iye anokwanisa kuti anosaina kuministry of health and child care kuti issues enforcement dzekueducatirwa vashandi vavo dziite inenge yatingagamuchire sepolisi zvinokwanisa kubatsira nyika tichienda mberi.
Kweiwo Zimbabwe senyika yakamira papi padambudziko rerurindi pasi rose?
Isu seZimbabwe tinofara zvikuru kuti senyika takabviswa patop 30 highest burdened nations patuberculosis. Zvinove zvinhu zvinotipa manyawi chaizvo zvekuti tinodada zvakanyanyisa. Asi takatarisana neizvozvo tinoti senyika hatifaniri kuvarayirwa tichiti zvinhu zvedu zviri mugwara nekuti takangoiswa pawatch list. Saka chikumbiriso chatiri kupa kutreasury kuti dai takwanisa kuprioritize tuberculosis, takwanisa kuwanawo maresources anonangana netuberculosis kunyange iko kumadevolution funds.
Vanga vari vaEmmanuel Gasa vesangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF vari parunare kubindura neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Zuva rimwe chete zuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day risati rasvika, mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield vakacherechedza ushingi nekukosha kwebasa rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Ambassador Thomas Greenfield vakati, apo tinochema makumi evatori venhau vakaurayiwa muGaza, apo vamwe mazana vari kuramba vari muusungwa zviri kunze kwemutemo pasi rose, apo Ivan Geshkovich anocherechedza mazuva mazana mana ari mujeri remuRussia. Chiitiko chino hachikodzeri kuve mhemberero asi kuti kurudziro yechimbi chimbi yekuti patorwe matano. Vakati iyi iye uchidzo yekuti kutorwa kwenhau kwakasununguka ndiwo musimboti weutongo hwejekerere wega wega. Ambassador Thomas Greenfield vakati, tinotarisira kune venhau kuti vaburitse pachena uori nekudzivirira kuburiswa kwemashoko asiri echokwadi uye kuburitsa mukugoveranwa kwepfungwa nekujekesa mwenje pakutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakati, tinovimba nevatori venhau nevashandi vemasangano enhau kuti tiwane chokwadi kutaurira pasi rose zvatinoziva uye kuti vane masimba vapindure pane zvavanenge vachikanganisa. Vakati basa iri rakakosha zvachose nhasi, apo tiri kutarisana nezvimhingamupinyi zvitsva zvisati zvamboitika kuutongi hwedu hwejekerere, nharaunda dzedu nerunyararo nekuchengetedzeka kwepasi rose. Vatori venhau vanoramba vachitarisana nekushungurudzwa nekutyisidzirwa. Vanotarisiswa nekuteveredzwa zvisiri pamutemo nedzihurumende kusanganisira dzihurumende dzavo. Vanosangana nekupindirwa mumakombiyuta avo nekunyeperwa nekusvibiswa. Kazhinji kacho vanorwiswa nekusungwa zvisiri pamutemo nekungoti vanotaura chokwadi. Mhosva yaIvan Geshkovich yaive yekuburitsa nhau dzechokwadi pamusoro pehondo iri kunze kwemutemo yeRussia muUkraine vakadonongodza Ambassador Thomas Greenfield. Vakati kuvharira Ivan mujeri kwaida kuti kuve mucherechedzo wekusimba nekuratidza simba, asi chokwadi ndechekuti kunanga kunorwadza kwakaitwa neKremlin nevamwe varume vane masimba pasi rose zvinongoburitsa pachena kusasimba kwavo nekutya kwavo. Vakati nekuti vanoziva kuti nhoroondo haina tsiye nyoro kune avo vanodzipiridza kupesana pamafungiro vachishandisa chisimba. Vakati kudzvinyirira ikoko nguva dzose kunokoka kupokana sezvine mukurumbira zvakataurwa naDr. Martin Luther King zvekuti mararamiro akarurama epasi rose anorerekera mukururama. Vamwe vatori venhau vari muusungwa vanosanganisira Alsu Kumasheva, chizvarwa cheRussia neAmerica chiri kuPrague chinoshandira Radio Free Europe, Radio Liberty. Kumasheva akasungwa mukazan murussia musi wa 18 gumi guru 2023 akapomerwa mhosva yekutadza kunyoresa semutoro wenhau wekunze kwenyika. Kunotiwo Austin Bennett Tice, chizvarwa cheAmerica chinoshanda chakazvimirira, chakapambwa chichitora nhau muSyria musi wa nyamavhuvhu 14 2012. Zuva nezuva, America iri kushanda kusunungura vatori venhau vari mumajeri vakasungwa zvisiri pamutemo nekuona kuti vanoita zvemhirizhonga nekudzvinyirira vatori venhau vatorerwa matano. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Simba reHighlanders rekuti inokwanisa here kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League wemwaka uno richaedzwa mangwana apo iri kushanyirwa neFC Platinum iyo yakambotora mukombe uyu katatu kakateverana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gore rapera Highlanders yakatungamira makundano aya kusvika pakati pemwaka ndokuzopera mweya apo makundano aya okanga obaka moto. Gore rino zvekare chikwata ichi chiri kutungamira zvekare makundano aya nemapoints gumi nemapfumbamwe chakaenzana neManica Diamonds kwatambwa mitambo gumi. Asi mutambo wacho neFC Platinum muBaba Field Stadium mangwana ndiyo mumwe wemitambo inoraitidza kuti chikwata ichi chine simba here rekutora mukombe mukuru uyu kana kuti kwete. FC Platinum ine nhoroondo yakasimba makundano aya mushure mekutora mukombe uyu katatu kakateverana uyezve iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nemasere. Asi mutsegeri webhoso vaStuart Senderai vanoti vari kutora mapoints ese matatu pamutambo uyu.
Zvinhu zvedu zvakarongeka isusu webhoso tikurova zvokutodaro takarova Dynamos. Right now FC Platinum hakorova takatoenda mukutoona kana kunzwa ruzha ruri kumashuro tosendekubeita zvinhu zvedu zvakatonaka.
Kunze kwemutambo webhoso neFC Platinum vePremier Soccer League varonga machikichori emitambo svondo rino kutanga nhasi uyezve nemangwana. Jairos Tapera weManica Diamonds uyo achangotambidzwa mukombe wemurairidzi akarura kudarika vamwe vese mwedzi wakubvumbi ari pamusha muSagubha Stadium neDikita Minerals. Mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri mwaka wapera, Tapera anoti vari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno.
Tavumba chikwata chakadai munhu wese anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura Stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Nemunyori mukuru wemajam boys vashuga chagonda vanoti gore rino vanofarira kuzadzikisa chido chevatsigiri vavo chekutora mukombe mukuru.
Akabva gore ratapinda na2018 asi tinoona sekuti hatitati tambo yacho vaitira chinhu chikuru ito zvinezvi vane tatsiro yakanyanya chaizvo.
Asi mitambo yatanga nhasi muRufaro Stadium umo Capes United yarova yadha 1-0 yakanda chibodzwa mutambo wasvika kwamvura yachenga mahakumbo. Mutambo uyu wangafanirwa kutambirwa muHart Stadium mumusha weyadha asi chibvumirano chiripo nePSL ndechekuti yadha haishandise nhandare iyi pamitambo neCapes United, Dynamos neHighlanders. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizi: Greenfield 1 ZPC Kariba 0, Simba Bora 1 Ngezi Platinum Stars 1, Blue Chips 0 Chicken Inn 0. Mangwana mimwe mitambo iriko yakamira seizi: Wange vs Arenal, Tero 1 vs Chegutu Pirates, Dynamos vs High Rentals. Dynamos iri pachinzvimbo chegumi nembiri nemapoints gumi nerimwe chete. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKeni Ndebele vazivisa kuti svondo rinouya kuchange kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United ne Dynamos Murufaro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndichitimurai zvakanaka ndiri muWashington DC ndikusemwe na Chris Gande.